Ningati mufunzo uyu wavunzwa neve Democratic Alliance mukuru weDemocratic Alliance muParliament vaMusi Maimane. Wawambobvunzwa futi neumwe member of parliament achiti kurohwa kwakaita mukadzi wakarohwa kunoku Gabriela Angels kunokanganisa zvikuru kodzero dzavanhukadzi. Havazuma minduro yavo yanguva yekuti havangapinduri kuti diplomatic immunity yakapigwa chino kuti havasi gweta. Havanyatsozivawo kuti chii chakaitika, asi vangatonyatsotsanangura ndeve international relations kana kuti yatinoti DECO, Department of International Relations, ndovane umboho kuti vakavapira chii kana kuti chachataugwawo kwavari chakava kwenenzvera kuti vasvike pakupa mutongo uyu wokuti Maigrace Mugabe havakwanisi kutongwa muSouth Africa nenyaya iya kana kuti havakwanisi kusungwa zvingangozikamwa neveInternational Relations. Saka hatingati varamba kupindura mubvunzo vaZuma, asi kuti vangojenga kuti vatiwo handina ruzivo rwakakwana.
Chingava chokwadi here kuti havaziye zvakaitika apa, nekuti vamwe vari kuti apa pakashanda zvematongerwo enyika kwete mutemo?
Hachingavi chokwadi, ndizvo zvazvinongoratidza kuti zvino zvinenge zvatarigwa zvakarerekera divi rematongo egwenyika kuti chingava chishoreso kuSouth Africa, kana zvakatarigwa toti nevari kutonga muSouth Africa veAfrican National Congress kuti chingava chishoreso chokubata mukadzi womutungamiriri weimwe nyika kana kuti chokusunga mukadzi wemutungamiriri weimwe nyika. Nokuti tikazvitarira hatinoti customary international practice apa, hatisi kuti mutemo, asi kuti practice kazhinji kacho zvinoomera hurumende inenge hatingati host country kana kuti hurumende inenge yatadzikwa iyo, zvinoiomera kuti yosunga mukadzi wemutungamiriri weimwe nyika. Ende zvinenge zvichingoitikwa hazvo kuti one, zvinogona kunyadzisa mutungamiriri wenyika iya; two, zvinogona kukanganisawo basa rinenge richiita mutungamiriri wenyika yabatirwa mukadzi uyu.